This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 30/2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muMDCT zvitevera kunetsana pakati pemurongi wemusangano vaNelson Chamisa nechikwata chebato chinozviti MDC Veterans Activists Association.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoshora mapurisa ari kuramba achisunga vanhu achishandisa mitemo inotyora bumbiro idzva remitemo yenyika.
Madzimai ekwachigodora komanikaland otarisana nedambudziko rezvinhu zvichitevera kupararira kwaita miti munharaunda mavo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Batore MDCT munonzimava nebato nebatamurefu batamfupi zvichitevera kunetsana kwavapo pakati pemunyori anona nezvekurongwa kwemisangano mubato iri vaNelson Chamisa nechikwata chebato iri chinonzi MDCT Veterans Activists Association. Izvo zvinotevera kusafara kwenhengo dzechikwata ichi nemashoko anonzi vaChamisa vakataura kumusangano wakaitwa mukupera kwesvondo wekuti sangano iri harizi pamutemo. VaChamisa vanonzi vakataura izvi pamusangano wavakaita nenhengo dzeProvincial Assembly yekuBulawayo nemusi weMugovera. Izvi zvinonzi zvakatsamwisa zvikuru nhengo dzeMDCT Veterans Activists Association, idzo dzinonzi dzakaita musangano wechimbi-chimbi muBulawayo neZuro, dzikabuda nechisungo chekuti dzichatsigira mutauriri webato vaDouglas Monzora pachigaro chekuita munyori mukuru webato paCongress, kwete vaChamisa kunyange vaviri ava vasati vataura kuti vanoda chigaro ichi. Sangano iri rinoti richatsvaga rutsigiro rwakasimba mumatunhu ose kuitira kuti vaChamisa vasatore chigaro chemunyore mukuru icho vanonzi vari kuda kukwikwidza. Asi vaMonzora vanoti ivo havasi kuzokwikwidzana navaChamisa pachigaro chipi zvacho mubato. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata sachigaro weMDCT Veterans Activists Association vaVictor Zunza, ava vanoti vaChamisa vatanga hondo yavasingagoni kuhwina.
Zvatakawirirana isu ndezvekuti izvo tinoziziva zvikuru kuti Chamisa ari kuda chikunza cheusecretary general mupati. Isusu tine kandidhetiwo yedu Douglas Monzora yatiri kuti ndo ichava kandidheti yedu. Izvi taziburitsa nepamusana pehunhu hwakaburitswa naChamisa kuratidza kuti haadi vanhu vaakatanga navo musangano, haadi kuzvisebedza pedyo nemavictims, haadi kuzvisebedza pedyo navanhu vanotaura about ropa rakadeuka mumusangano kubva zvatatanga musangano kusvika nhasi, haadi kuzvisebedza pedyo zvakare nevanhu vari kuratidza kutsigira vatsvangirai zvakasimba kumaorganizations ose akafongwa nemaZimbabweans kuSouth Africa kana kuno kuZimbabwe. Saka ndauya ini kuno takazoburitsa chisungo chekuti utungamiriri hweprovinsi yamaVeterans emuno muBulawayo vasarudze utungamiriri hwavo hunokwana kuita vanhu vashanu vachaenda kunosangana napatroni vedu vatsvangirai kunotsanangura zvakaitika zvese muuzere. Vanyatsonzwisisa nyaya iyi kwete kuita zvekuverenga pamapepanhau kana kunzwa nemanzwira-nzwira, vanotaura navo vakurukure vabude nepozisheni iri kliye maererano nehunhu hwaChamisa kumavictims eMDC kuvanhu vakatanga musangano veMDC vachiri mumusangano zvakare weMDC unotungamirirwa navatsvangirai.
VaVictor Zunza ndivo sachigaro weMDCT Veterans Activists Association vanga vachitaura parunhare vari muBulawayo. Nhatungamiri mukomo weStudio 7.
Asi vachamisa varamba kuti vanoda chigaro chemunyori mukuru webato uye vatsindira mashoko ekuti sangano iri harisi pamutemo webato naizvozvo havarizive.
Chokutanga ndechekuti ini sachamisa handina kumbondoda kuita secretary general. Hamene kuti vari kuzoona kupi, ndinoona kuti vanhu vari kushanda nedzimwe hama dzedu dzinovenga bato, dzinovenga kufamba mberi kwemusangano. Chiripo ndechekuti hamene akavaudza kuti ndoda kuenda ipapo ndiani. Chechipiri chatoda kuchekesa ndechekuti hakuna boka rinonzi veterans whatever mupata. Nokuti semusangano struggle yedu kana kuti kurwa kwedu hakusati kwapera. Haugoni kuva veteran yechinhu chisati chapera kana chapfuura. Haugoni kufamba uchitaura uchiti kune munhu anonzi iveteran umwe haasi veteran nekuti unotanga kupatanura kana kuparadza vanhu mubato. Vamwe vachinzi Mafiki Zulu, vamwe vachinzi vakasvika kare. Bato rinovakwa nevakanga variko kare nevaripo vari kuuya vatsva, ndo zvinovandudza bata. Izvi zvinotaurwa nevanotaura panakaenda kuBulawayo idambudziko raitotaurwa nemapolitical structures vachema kuti kune vari kuuya vachizviti Veterans Association vachitipinze mumastructures. Tikati hakuna anouya achiti Veterans Association nokuti hatina kufanana nezvinoitwa zviya kuZANU PF. Hongu kuZANU PF kukatova nani mao veterans hondo yakapera, saka tinozvinzwisisa. Asi kwedu hatisati tapedza hondo, kwedu hatisati tasvika rwendo, kwedu hatisati tasvika kwatinofanira kuenda. Uwo munhu akutanga kundipe marangis pa half time.
VaNelson Chamisa ndivo munyori anoona nezvekuronga kwemisangano mubato reMDCT. Vanga vari parunare muHarare nandutungamiri Nkomo weStudio 7.
Nengo ina dzesangano reBulawayo agenda dzakasungwa nemugovera kuVictoria Falls dzichinzi dzakatyora mutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA nekuita musangano pasina mvume yemapurisa dzabuda muusungwa nhasi mushure mekubhadhara mari yechibatiso. Nengo idzi dzinoti Meli Duwe, Butelezwe Nyati, Ngobie Zansi Tozana naTulani Moyo. Dube, Nyati na Tozana avanobva kuBulawayo vanzi vabhadhare zana remadhora. Asi Moyo wekuVictoria Falls anzi abhadhare madhora makumi mashanu.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rashora mapurisa nekuramba achityora bumbiro remitemo idzva nekushandisa mutemo wePosa warati unotyora section 58 yebumbiro idzva remitemo yenyika. Chikamu ichi chinoti vanhu vanofanira kusangana pasina kukanganiswa nemapurisa. Mashoko aya atsinirwawo nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uye sangano remuAmerica reRobert F. Kennedy Center for Justice. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, tabata gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights, Valizwe Jamela.
Vanga vari kuVictoria Falls vakasvika kusvonda vachiedza kutaudzana nevagari vekuVictoria Falls maererano nenyaya dzekodzero yepekugara, vanhu vati right to shelter muchirungu, nenyaya dzehousing kuVictoria Falls. Izvi zvinhu ndizvo zvakazvikonzeresa kuti vagume vava vanosungwa mapurisa achivapomera mhosva yekuti vaita musangano zvisiripo pamutemo unonziwo wePublic Order and Security Act. Zvichinzi izvoni vaita musangano vasina kunge vaudza mapurisa kana panonzi regulating authority zviri maringe nemutemo wePosa wandataura nezvavo. Saka tichitaura kudai vakabva vasungwa kuti vakazvipedza wekendi yese vakavharirwa kumapurisa, asi vazokwanisa kuenda nhasi kukudare redzimosva uko vachitopiwa dhiwo yakanzi vachatongwa vachibva kudzimba dzavo.
Tichitarisa iwo mutemo uri kushandiswa nemapurisa apa wePublic Order and Security Act kana kuti POSA uchiri kushanda here vaJamela, tichitarisa bumbiro remutemo idzva ravapo here?
Kana tichitarisa mutemo achitopa bumbiro remutemo chatinofanira kurangara ndechekuti ito zvino hurumende yedu iri kugara ichitaura kuti pane mitemo yakawanda wanda yavari kuda kuita inonzi iyo alignment nechirungu, kana kuti yavari kuda kuedza kuti vaone kuti zvisingachaendirani neconstitution ndezvipi zvacho zvobvisiwa, kana kuti zvimwe zvinenge zvakafaririra zvinoda kugadzirisiwa kuti mitemo ienderane nebumbiro remitemo idzva. Saka ndisingazivi papo kuti pamitemo inowanzoti iri kutaurwa mazuva ano kuti mutemo wePosa watitaura nezvavo ungainge uri umwe wacho here mutemo wacho. Asi ini kana takatarisa tichitarisa POSA pane zvakawanda zvimwe zvekuti kana vanhu vaakusungwa sezvizvi zvingange zvichipesana neconstitution yedu inowana, kana takatarisa inonzi ikodzero dzevanhu kuti vasununguke vachisangana vakasununguka, vanongati iyo right to association nechirungu. Saka
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights, valizwe Jamila, varparunare Mubulawayo.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Munokwanisa kubata Studio 7 pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanofungidzirwa kuti ndevechikwata chechi Islam vanonzi vakauraya vanhu makumi mashanu kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Vakuru vakuru vemudunhu iri vanoti varume vanga vaine pfuti vachifamba nemidhudhudhu vakarwisa dzisvondo mumisha mina nezuro pedyo nechibok mudunhu reBono State.
Nyanzvi munyaya dzepfungwa dzakanzi dzoongorera mumhanyi wemusouth Africa Oscar Pistorius dzinoti mumhanyi uyu akanga asingarwari nepfungwa apo akapfuura musikana wake akafa gore rapera. Vachuchisi vari kuti Pistorius aiziva kuti River Steenkamp aiva kuseri kwegonhe remumba yekushambira apo akaridza pfuti nepagonhe remba iye. Nyaya iyi yatanga zvakare kunzwikwa nhasi muchine mekumbomiswa kwemwedzi wose apo Pistorius aiongororwa kana pfungwa dzake dzaishanda zvakanaka pakaparwa mosva iye.
Ndege dzehondo dzemuIraq dzakarwisa usiku hwese muguta rekumaodzanyemba reTikrit. Izvi zvaiitwa senzira yekuedza kutora guta iri iro rakatorwa nechikwata chechisuni icho chiri kuda kuti pave nenyika dzechiIslam munzvimbo dziri pakati peIraq neSyria. Kurwisana uku kwakaenderera mberi kukasvikawo nhasi muTikrit, rimwe remaguta rakatorwa mwedzi uno nechikwata cheIslamic State of Iraq kana kuti ISIS and the Levant.
Magaterera ku Studio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kubata Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na 9 pm kusvika na 11 pm. Kana muri pa Wiztek, tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, smartphone nepa internet inoti www.channelzim.net.
Vagari vekwachigodora kumaruva ari kuchamhembe kweguta remutare vanoti vakatarisana nedambudziko rekushaya huni pamwe nemafuro ezvipfuyo zvavo sezvo nzvimbo yavo rangova gwenga risina kana miti nemafuro. Mutori wedu Naulaida Moyo akashanyira nzvimbo iyi uko anotipa nyaya inotevera.
Madzimai emunharaunda yekwachigodora vanoti nzvimbo yavo haichafadzi kugara sezvo nguva nenguva vachifamba nzendo refu kunotsvaka huni dzekubikisa mudzimba mavo. Chigodora iri mudunhu remutare South Constituency. Miti yemunzvimbo iyi yakapera kutemwa vagari vachishandisa mune zvakasiyana-siyana. Misha mishoma chete ndiye ine tusango tunozivikanwa nerekuti woodloss ayo achangotanga zvichitevera kupindira kumapazi ehurumende anoona nezvekuchengetedzwa kwezvakati komberedza. Mumwe mugari wekwachigodora amai Juliet Zindoga vanoti ivo nevamwe vavo vanofamba mitunhu mirefu vachinotsvaga huni. Amai Zindoga vanoti vanotoita zvekufumira mambakwedza vachinopinda mumapurazi vachinotsvaga huni.
Nyaya huni iri kunetsa zvekuti munharaunda medu hamusisina huni. Kwataimbotsvaga kwacho apa hakusisina, miti yakapera kutemwa nevanhu vanenge vachitsvaga huni. Saka tinotofamba kuenda nzendo dzakareba zvokuti tinomukira usiku siku todzoka pamwa manheru chaiwo, saka Unteta kutochikira kuti dzimwe nguva tinogona kuto unogona kutobhinya. Ende mazuva ano kuno kune tinobuda usiku kuchakasviba. Saka unenge uchikira kuti dzimwe nguva munogona kubhinya pamuri wodzoko kwakasviba. Saka zvinhu zvakutotinetsa kuti todi apa hune dzacho ndo dzatinoshandisa kubika hatina zvimwe zvatokwanisa kushandisa pakubika.
Amaizi ndoga vanoti vanokwanisa kuripiswa nive masangano Environment Management Agency kana kuti EMA kana vakawanikidzwa vaine huni idzi muripo uyu ndowe madhora makumi maviri pakuwanikwa nesvinga rehuni. Mukuru weEMA mumanikaland vaKingston Chitotombe vanoti EMA iri kuita zvainokwanisa mukuripisa vanobatwa vachitema miti zvisina tsarukano senzira yekuderedza maitiro akadai. Mumwe mugari wemudunhu iri muzvare Catherine Musiwa vanoti wokufamba rwendo refu wakatakura huni zvakaoma zvikuru.
Tine dambudziko rehuni nekuti huni dzepedyo dzakatemwa, saka tikufamba rwendo rurefu kotsvaga huni kure.
VaAndrew Saburi ndisamusha wemunharaunda yekwaChigodora. VaSaburi vanotiwo kunze kwedambudziko rehuni, nharaunda yavo yava kutarisana nedambudziko regukuravhu nekuda kwekushomeka kwemiti.
Takatarisa especially makomo asisirina miti aya, vanhu vagari vemamutare munomu vakuenda nzvimbo dziri kure kuti vanotsvaga huni. Madzimai especially nevana ndivo vanonyanya kunga vachitsvaga huni, uye vakufamba nzendo dzakakura zvakanyanyisa kuti vawane huni dzekushandisa kubika, dzekuona moto wekuti vana vadzirwe vari kumudzimba sezvo kusisina magetsi ari kudzimwa zvakanyanyisa.
Zvipfuyo zvevanhu vemunzvimbo iyi zviri kusanganawo nedambudziko remafuro akakwana nekuti panzvimbo zhinji dzemudunhu iri dzakaparadzwa nemvura. Senzira yekugadzirisa dambudziko rekuparara kwemiti, mukuru Environment Africa mudunhu reManicaland vaLawrence Nyagwande vanoti sangano ravo riri kushanda mumatunhu maviri emuManicaland anoti Chimanimani nemutasa, uko vari kukoshesa kusimwa kwemiti uye kuchengetedzwa kwezvakatikomberedza. VaNyagwande vanoti sangano ravo riri kubatsira vagari vematunhu maviri aya nekuvapa miti inokurumidza kukura yavanosima pedyo nedzimba dzavo seimwe nzira yekuti vanhu vemunharaunda vasaparadze masango akavapoteredza. Vanotiwo sangano ravo riri kuda kubatsira vagari kusima miti inopfuura mamiriyoni mashanu mumakore mana anotevera. Gurukota redunhu reManicaland vaChris Mushowe vanotiwo vari kushushikana zvikuru nekurasikirwa kuri kuitwa nyika nemasango. VaMushowe vanoti Zimbabwe yose iri kurasikirwa nemasango emiti yakakura zvikuru, izvozvo pamasangano anoona nezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza kuti atore matanho. Vachitaura pakuparura kwechirongwa chekumutsiridza masango nguva pfupi yapfuura, VaMushowe vakati Zimbabwe iri kurasikirwa nemasango emiti yanosvika mahekita zviuru mazana matatu ane makumi matatu pagore. Dunhu reManicaland richiruza chikamu chiri pakati nepakati chemasango aya. Nzvimbo dzakatarisana nedambudziko rekutemwa uye kupiswa kwemasango kwemiti dzinosanganisira matunhu emutasa, makoni uye Chimanimani. Urongwa hwekumutsiridza masango huri kutsigirwa neEuropean Union pamwe nesangano reFood and Agriculture Organization FAO vakabatana nesangano reForestry Commission uye bazi rinoona nezvakatikomberedza. Vakafanobata hushe hwekwaMutambara, Ishe Ruben Kusen Mutambara vanoti mumatunhu ose anofanirwa kudzidziswa zvakakoshera masango kuitira kuti masango achengetedzwe. Nzvimbo yaShe Mutambara imwe yenzvimbo iri kuchengetedzwa miti zvinoyevedza. Ishe Mutambara vanoti nharaunda yavo yave kutoripisawo vose vanowanikwa vachitema miti zviri kunze kwemutemo, uye vave kuti pose panenge paita rufu kana chimwe chiitiko sekuzvarwa kwemwana kana muchato pasimwe muti seimwe nzira yekuwedzera miti munharaunda mavo. EU neFAO dzakaisa mamiriyoni mashanu emadhora ayo achashandiswa kwemakore mana anotevera kumutsiridza nekuchengetedza masango mumatunhu masere emunyika. Matunhu masere aya anoti Chimanimani nemutasa muManicaland, Wadza nemutoko kuMashonaland East, Lopane neHwange kuMatebeleland North, Bulilima nematoko kuMatebeleland South. Ndakamirira Studio 7 kwaChigodora muTare South, ndine Lweda Moyo.
Sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti zvinhu zvagadzikana zviri nani munyaya dzechikafu munyika zvichienzaniswa nezvazvaive gore rapera. WFP inoti gore rino yakakwanisa kubatsira vanhu vakawanda nechikafu. mukuru wesangano iri muZimbabwe vasori wani vanoti gore rapera zvinhu zvakanga zvakashata zvikuru sezvo vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vaida rubatsiro rwechikafu. Sangano ravo rakazokwanisa kubatsira vanhu vanosvika miriyoni vainyanyoda rubatsiro. Wawani avo vasvitsa gore vari munyika vanoti gore rino pane tarisiro yekuti zvinhu zvichagadzikana zvakanyanya pachitariswa mvura yakanaka yakanaya mune dzimwe nzvimbo, izvo zvinozosiya huwandu hwevanhu vanoda chikafu waderera. Ongororo yegohwo remwaka uno yakaitwa nehurumende pamwe nesangano iri inonzi iri kutarisirwa kubuda chero nguva svondo rino. Mukuzeya nezvenyaya yemamiriro akaita chikafu munyika, tabata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muWFP muZimbabwe vaThomson Phiri kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kuona sokuti nhau dzechikafu mugore rino dzinenge dziri nani tichitarisa patanga tiri gore rapera apo vanhu zviuru zvaive nezhara. Kunyangwe zvazvo ongororo yatinosiita nehurumende igere kubuda, pane zvatiri kutarisa tichiona tiri kuona sokuti vanhu vakakohwa vazhinji vakaibvisa vangangoda rubetsero rwedu vangangova nezhara gore rino, uwandu hwavanhu vacho hunenge hwakaderera.
Mungava nenhamba here huwandu ihwohwo kana kuti ndo zvamuri kuti muchakamirira kubva muongororo?
Nhamba inozowanikwa kubva mutsvakurudzo iri kuitwa iyoyo.
Izvii zvamuri kuita iye zvino seWFP?
Tine chirongwa chatinoti Tusu Food for Assets. Chichi chirongwa chatinoenda kunzvimbo dziya dzatatingobetsera panguva yezhara totarisa isusu kuti zvataramba tichingouya kuno zvazvakadii kuti tichibetsera vanhu kuti vabude muzhara. Saka mumaruva imomo matatigara tichienda tiri kubetsera vanhu nechikafu chokuti vavake zvinhu zvingangovabatsira, zvinhu zvinoita samairigesheni, zvinhu zvinoita kuti mangwana vave neupenyu hwavanozviraramira voga. Svondo rapera ndaitovawo kumasvingo kwandakaona vanhu vatiri kubetsera kugadzira mafish pond vakutokohwa hove vachitotengesa vachitorarama zvakanaka kutopora kumasvingo. Zve tine chimwe chirongwa chinonzi health and nutrition chinobatsira vanhu vanorwara vana vatingati vanenge vakaondoroka nechikafu. Ichi chirongwa chatinoita kuburikidza nezvipatara pamwe namaNGO ende tinochita gore rose hatimbomiri kubetsera vanhu.
Zvii zvimhingamupinyi zvamuri kutarisana nazvo pari zvino?
Tingangoti chimhingamupinyi chikuru idambudziko remari. Musangano wedu weWFP unorarama nekupiwa nehurumende mari, hurumende dzakapfuma, madhona. Madhona anotibetsera zvakanyanya, asi pari manje tiri kuona sekuti kunyange namadhona acho iwayo anogona kuva aremerwa nokuda kwokuti ari kubetserawo zvekune dzimwe nyika.
Vanga vari vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reWFP muZimbabwe vaThomson Phiri vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makwerere gore rino, Studio 7 Live Talk iri kutanga chirongwa ngati kurukurei madzimai kubva nemusi wechitatu 15 chikunguru 2014. Muchirongwa ichi tichange tichizeya nyaya dzinobata isu madzimai tichipana mazano mune zvakawanda. Tiudzei zvamunoda kunzwa kuti tinge tichizeya nekutumbira tsamba mbozha pa studio7@voanews.com. Kero yedu zvakare studio7@voanews.com kana kutitumira WhatsApp panhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318, pamwe nepapeji redu pa Studio 7 pa Facebook.
Muchirongwa chedu chelive talk nhasi na 8:30 PM tiri kutarisa zvinoreva mutongo wedare wakatarwa nechishanu wekuti chikwata chiri kutungamirwa navatenda ebiti cheMDC Renewal Team hachina masimba ekutonga mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai pari zvino.
Asi tiri kunzwa kuti dare rechikwata ichi rakaenderera mberi nekutonga Tsvangirai kunyange dare rakanga rati izvi hazvikwanisi kuitwa nechikwata ichi.
Titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Munhau dzedu dzemitambo
zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kutsigira nyika dzemuAfrica nhasi sezvo kubudirira kweNigeria neAlgeria kuchizobatsirawo zvikwata zvakadai semaWarriors mune ramangwana. Nigeria iri kutamba neFrance pari zvino uye mutambo uyu wakamira wakati Nigeria 0, France 0. Mune mumwe mutambo uchatambwa nhasi Germany ichatamba neAlgeria uye vazhinji vari kutarisirawo kuti zvikwata zvemuAfrica zvikunde mitambo miviri iyi. Pari zvino zvikwata zvinoti Brazil, Costa Rica, Colombia neNetherlands zvakabudirira kuenda kumaquarterfinals. Mavelas Mhlanganya uyo Studio 7 aita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, mufundisi Isaac Mwase, kuti tinzwewo maonero avo.
Mutambo weGermany neAlgeria unenge une makwikwi akakwira chose. Germany ndiyo timu iri kufungirwa nevazhinji kuti ingangokunda dzimwe dzese dziri muFIFA World Cup. Asi Algeria kutamba kwayaita iri kuratidzika sekunge ichakwikwidzana zvakasimba netimu yekuGermany.
Tombotarisa zvedu mimwe mitambo yakatambwa munguva yapfuura tichiona kuti pari zvino pane zvikwata zvina zvinoti Brazil, Colombia, Netherlands neCosta Rica zvakwanisa kuenda kumaquarterfinals. Imi muri kuona sei nemitambo iyi?
Zvinofadza kuona kuti pane timu itsva dziri kukwikwidzana, idzo timu dzinotarisirwa kuti dzinokunda timu dzakafanana na Brazil. Zvinofadza kuona nyika diki dzakafanana neCosta Rica dziri mumakwikwi aya. Ndiri kupemberera tutimu tudiki kuti tutombopiwawo mukana wekurakidza kuti mutambo unofarirwa neveruzhinji mutambo uri kusimudzira nyika diki.
Tichiona kuti imi muri chizvarwa cheZimbabwe muri kuno kuAmerica munowanikwa muchitsigira zvikwata zvipi? Tichionawo kuti naiyo America zvese irimo makwikwi iwaya uye ichange ichitamba mangwana.
Ii imiwe pakatambwa magemo anga ane United States neGhana, ndakashaya kuti ndeipi yandichapemberera nekuti kuri kuti Ghana yahwina zvaireva kuti United States inenge isiri mumakwikwi yayo. United States ikahwina zvichireva kuti Ghana yanga ichisi ichizokundikana kuenderera mberi. Zuva iroro ndaingoti anenge ahwina ahwina, zvisinei United States yakaenderera mberi. Pavanenge vachitamba mangwana, chokwadi sevagari vemunyika ino tinenge tichipemberera US. Asi handizivi pamberi apo kana US yakuzosangana netimu dzekuAfrica dzakafanana neAlgeria neNigeria kuti ndeipi yatingazopemberera. Tichazoona kana tasvika pazambuko iroro.
Mumwe mutsigiri wenhabvu uye vari chizvarwa chemuZimbabwe chiri muno muAmerica, mufundisi Isaac Mwase, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari kuMassachusetts muno muAmerica.
Mukumbira uyu
zvengo yedu yapera rikaiti botarisa musoro yenhau dzanhasi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muMDCT. Zvitevera kunetsana pakati pemurongi wemusangano vaNelson Chamisa nechikwata chebato chinozviti MDC Veterans Activists Association.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoshora mapurisa ari kuramba achisunga vanhu achishandisa mitemo inotyora bumbiro idzva remitemo yenyika.
Madzimai ekwaChigodora kuManicaland otarisana nedambudziko rehuni zvichitevera kuparara kwaita miti munharaunda mavo.
Tava tashuka kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri nchiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwe new blessing Zulu doksa mina Chris Kande na Jonga.